brand new track. Amukadzane dza zvikuru yei naika. Toka simoyo. Apa kunashe studio sapo. Adamba rifura kabuda muswa 20 March. Arinonzi bisa imarara. Akambukata simudza mudariro akarai. Akanonzi dai kuri kwedu. Anguwa ye isa ya kwa nainai. Ava tendivese. Ama kakazira isa ere. Chesu ndiaka kufira pa mchinchi kwa. Avzita tozwa kusese. Chaka toro na chesu naika. Akufa negumuka sese ipapa 3 days. Azine kuti situation yako yakamira sei. Enjoy mukadzi uya ibuda ropa. Asi kupakangoita Jesu chete chete. A Joseph Mretio. Amona DJ James. Wosa wosa Easter. Vanoningo wakatakura vai vaudze zvaJesu nai hakuna rimwe bridge unotodarika nepa bridge ipapo pana Jesu kuti usvike kuna Mwari. Moyo uza 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 ista a Joy Online radio station. Mune ma DJ mando zepa msoro soro naika DJ Chims, DJ Doctor, DJ Maveloid, DJ Zimani Moto, Mukuja 500 horsepower, DJ Videl. Brand new track. And up in Anguba Bingaba, and that's some of them coming on Zimunya.
When I think all my that's a drunk,
I come on to get on the Okaki. In zones that you being a papa. And did you do the Kusanganis? But Joyce FM Radio. Kushamba apa prazere runzi pa magobo apa epa isikana nembirije wakawanda
munduanze so
vanhu vazhinji vaiziva kuti panochengetwa nguruve ipapo naika apa ito zvepigare ane kubatwa hove Douglas Bini akashaika 4 days ago Amurunga ibatsira zvikuru mu province. Apane urongo uripo naika. Kana zvazonyatso budirira chese chaizvo. Ari kunza cha declarewa. Akuita provincial hero. Pabindura apa ndopano kunozoradzikwa naika. Apa rendu mine bye bye. Ujungona vanhu vachingo sekerera soka DJ Chimzo achiziriru maririmi Mbamba tizika dzeka naika Mavivri ngoda Anorwa zvakare sim danso Ndicha kupa ikanzwisa kake nai Muna N1 Murisa ese mumikokomo N17 N3 N4 Deb in Cape Town, nail spread. Vamos a Biga Baba. Vinduk Namibia. Botswana. Apalusaga Baba Zambia. Apa Malawi Bajo. Mese Magatera Guchose FM Radio. DJ Chimzo Ajita Tunutao. Woza Issa
Twende twende so Twende so Twende twende so Twende so
Mukumana nzimunya naika Pa binga po Peje ne kariba
So
Kana kuti kuhange uko
So
Ati chida kubata makona seza Africa Donzo redu pa Joseph M. Radio Ndere kusimudzira vaimba vachangosimuka. A brand new track. Akupa kuna chipo muchengwa. Kamu kanonzi moyo wangu Usazo ndirwadziso moyo wangu mudiwa wangu naika
Kukuda kwa ndiaita
chipo muchengwa musika nagare mara ana mauko isa na yari maviri anoita kuridza mbira nemakumbo anofamba ari muwirucheya pachipo chekuimba panaika andocha akapiwa namwari atichida kutenda musiki nechipo chakadaro andichazomudai dzangu painterview pano pajoseph mredio masvondo maviri anoteera naika achipo muchengwa moyo wangu Jesus is the video here tonight. Atichipinda munguva yeista oza oza ista mambozera se mambozera se kwese kwamuri kumativi mana yenyika nyangwe wakararamba mako ndinopinda chete naye wakiya zvese madhoo ako mawindo ese wavhara waisa maketani ipapo waisa skrini Uri mumotikari mako Wakiya madhoo ese wavhara chihuri ndinopinda chete naika kungochuna pajoseph mredio chete DJ chipsi pacha pacha achipo mugwadi muchengwa akamondo kanonzi moyo wangu ndazimudza pana pamaishereni akamondo kanonzi unlimited favor akuita mwana chaiko chaiko kuita mari yakawanda kuita mazimotikari akawanda kuwana basa chaiko chaiko unlimited favor kuwana murubano kurora kutochatawo kutopina mambure kuva mitambo yebhora kuva muimbi kutopinda muchechi unlimited favor Sky is here. Papindo Rai Baba. Caroline. Pagwesha Baba Risse. Empire Deepa Mateba Deba. Akute venyura kudai soka unlimited favor
kukangana kutenda mwari mutambiri yose wapiwa mwana iwe mugore rino wapiwa muchato tenda mwari mumwaka uno
chapa chosa apa. Atale ni na theo tripa chosa. Amuna chapa chosa apa. Brian mafuta. Douglas mafuta. Dixon kabudura. Cloud kabudura.
Gloria.
Opa pode Elizabeth epa.
Hallelujah.
My Sherini unlimited favor.
Nichiroma machuri.
Sim dance out of the world. Mukobana runs the destiny. Tish man. Pa Cape Town apa. Mufano wako yenaika.
Ngomara Paris aba ghetto. Ngo sika jado tanga chimoto. Long time daga mira sainda chena.
Ngomara Paris aba ghetto.
Ngomara Paris aba ghetto. Ngo sika jango tanga chimoto. Long time daga mira sainda chena. Areka wafana ndimbo walaina. Ithingo mathema elder, yotenda almighty vanoni gaita. Taisa ziva tarenda shari noita, takonzeresa kuti vakondieta. Ngavambo mira kupapari kamusanditikira, kwese ndosvika, vanoita dzungu nisa.
Simani moto!
Uye ndivaudze zviri kuitika. Ngomara farisa vageto, nangosvika chatotanga chimoto. Long time ndakamira sainda chena.
Ndanga ndichitaura nemanagement team. Zvikanzi svondori mangwana kana zvakaita zvakanaka.
Chika changotanga chimoto.
A DJ Soba.
Sainda chena.
Vanenge vari bopa nepenyuro naye.
Malaina. Izi dzavango.
Regeni mbovatedzera zvishoma zvavanoita.
Izi vasani nyaudze gomara ita kuti madzaka apidze vasingasive.
Hey, iwe mfana iwe. Iwe mfana iwe.
Nanganga pamwe voti ndapera nsati ndati.
Ndinogona. Hey.
Shanda manafa mandipa to akawanda rafarisa bageto nawosika chato tanga chimoto
opanenge vauya DJ Soba naika tarisirai kunana next week ikoko
ngoma rafarisa bageto natosika chango tanga chimoto
achimbuya mbuya
saenda tena areka vafana ndimova
a brand new album 2 days old. Brian Muronda Tsimba. Brian Samaita Naika. Ndi Muronda Tsimba Express. Pamutare apo. Akamuka nonzi Shinga. Kubva dambarevu rinonzi. Kwaiva kusaziva. Brand new, brand new. Patricia Dagona. A grand pipe with a bow. And a Muriaco City say, say. Natasha and Natalie. Bridge, what is they say? Apache Binge.
Don't
you want to be charging a big grid? You Brian. Answer Wagu tagana mainini, wagu jana omari.
Kadani ite za uno namdiwa wangu ni chashinga kuikurira myezi yu.
Chale chale I beg, pa Big Sound Studio.
Nona
Mose Brian Samaita Pama Komoyo Pamtarapo A DJ Chims
Unoda Maimana Dicha Jinga Vigurira Mizu
Ndoza Tineta Pa Joseph M. Reddy Agweza Kufaza Mtereri Naya Kubata Makona CSA Music Samunungo ita chete chete Kungo chuna pa Facebook Pa Twitter Instagram Makango nyora chete kuti Joyce FM Radio Joy Online Radio Station Muno tibata tili papa nae Mabrindada Muna DJ woku fekereta Mabrindada sakari Jai kuri ramieto, jai DJ Chims, matiba sosa moyo, bye 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 album ra, doga simoyo.
Ini ndo kuri ramieto, jai kuri ramieto, nando kuri ramieto, jai kuri ramieto.
Asido se nyukunya nyapa radio.
Jai kuri ramieto,
ando saka muri pa watere. Dimuno to diki gare pa situri satire. Atakare ka kudaroka. Pasim dance oi baba. Musakanga ne top 10. Iya kare ka kuya na DJ Chims. Icha ya na DJ Dzimani Moto. Manenge wachita kudzima moto. Nekuti radio yacho inobvira. Artist of the moment, Papa Gospel Baba ne, Uza Derere, Maledi Zayo. DJ Chims, so get it I and the Munano Kanga was a Easter. Tikivamba Sungura FM ne DHT Africa Radio anze na Doka Simoya muno anokanganwa naye mamwe ma DJs
Thank you.
Chipo muchengwa pamwe chete na Toka Simoyo vari kuya pa interview pa Joseph M Radio ramai makachuna ku radio atishia pararapo uri sei sei muri kwa follow muri sei sei Ndarwa pasinaika Musare munyasha Ndinokutenda ini kutera manzina Apa Joseph M Radio Andichida kutenda management team Nevese vandirongera dziyo Venot nice recording studio